kukudwa kwewa kumana ave piwa platinum stars. Kuno vatia vabuda makwikwi aya. Asi vatoveri vechikwata cha ichi. Vari kuramba kuti upenyu hwavo makwikwi aya. Vasvika kwamvura yateka makumbo. Pari zvino kugona kunenge kudada. Ndiyo iri pasi pasi mugungano iri. Ine point imwe chete. Mapoints mana pasi pe Orlando Pirates. Yuku South Africa ne Esperance. Yuku Tunisia. Uyeze mapoints matatu pasi pe AC Horoya. Asimu mteweru chikwata ichi. Va Oliver Msongoro. Vari kutarisira kuti chikwata chavo. Chichakunda kuti. Chirambe chiri mafundano aya.
Yakati waza zaya pa yakatambira kunovuya because yakadyiwa pa home. But takutarisa win, tichida win kuti va win kuti vakwanisa kubude munhu muligi. Vanofanira kuto win ava FC Platinum.
FC Platinum yakarohwa 1-0 nehoroya Mbabha Field Stadium mukutanga kwemwedzi uno. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vafara ichimoto vanoti iye zvino mutambo uyu unoita mangange.
Maonera ndirikuita ndeyekuti zvinono dhirowa ikoko because mapesa ari papresa isingaite taite maresults or else akadzingwa kuclub saka anofanira kuti unoita best performance.
Asi vapetro siruma vanoti hapana chinotadzisa HP Platinum kukunda kana AC Horoya yacho yakatora mapoints ese matatu mublawayo.
Tarisira angu na watambira angu confidence ndo wakure zira kuti inoto wina kuhoroya kwako kuhomu kwe Horoya because inina angu atifano kurasa hope nekuti takadyiwa pahombe yedu tinotarisira zvinhu zvakakurisisa kuti tinokwanisa machances contain saka isisi tinotarisira kuti tichahwina ikoko whether zvakaita sei but tinotarisira kuti vakomana vedu vachahwina.
Mangwana zvekare Orlando Pirates iri kusangana neExperience muTunis. Pakatamba zvikwata izvi South Africa zvakaita mangange 0-0. Vakabva kuGuinea FC Platinum iri kushanya Orlando Pirates ichizogumisira neExperience pamusha muBabha Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariasi.